Genesisi chitsauko chegumi nenhanhatu. Zvino Sarai, mukadzi waAbhurama, akanga asina kumuberekera vana, asi iye akanga ano murandakadzi wechiIjipita ainzi Hagari. Saka akati kuna Abhurama, “Jehovha akandikonesa kubereka vana. Enda hako undovata nomurandakadzi wangu. Zvimwe ndingaita mhuri kubudikidza naye.” Abhurama akabvuma zvakanga zvataurwa naSarai. Saka shure kwokugara kwaAbhurama kwamakore gumi muKenani, Sarai mukadzi wake akatora Hagari murandakadzi wake wechiIjipita akamupa kumurume wake kuti ave mukadzi wake. Akavata naHagari, uye Hagari akabata pamuviri. Paakaziva kuti akanga ava napamuviri, akatanga kuzvidza tenzikadzi wake. Ipapo Sarai akati kuna Abhurama, “Ndiwe waita kuti nditambudzike. Ndakaisa murandakadzi wangu mumaoko ako, uye zvino zvaava kuziva kuti ava napamuviri, ava kundizvidza. Mwari ngaatonge pakati pangu newe.” Abhurama akati, “Murandakadzi wako ari mumaoko ako. Ita naye zvaunofunga kuti zvakaisvonaka.” Ipapo Sarai akabata Hagari zvakaipa, saka akatiza. Mutumwa waJehovha akawana Hagari ari pedyo netsime raiva murenje, rakanga riri parutivi pomugwagwa unoenda kuShuri, uye akati, “Hagari, murandakadzi waSarai, wabvepiko uye uri kuendepiko?” Iye akati, “Ndiri kutiza kubva kuna tenzikadzi wangu Sarai.” Ipapo mutumwa waJehovha akati kwaari, “Dzokera kuna tenzikadzi wako unozvininipisa pasi pake.” Mutumwa akatizve, “Ndichawandisa zvizvarwa zvako zvokuti havangaverengeki.” Mutumwa waJehovha akatiwo kwaari, “Iye zvino wava nemimba uye uchava nomwanakomana. Uchamutumidza zita rokuti Ishumaeri, nokuti Jehovha anzwa nezvokutambura kwako. Achava mbongoro yomusango, ruoko rwake rucharwa navanhu vose, uye ruoko rwavanhu vose rucharwa naye, uye achararama mukupesana nehama dzake dzose.” Hagari akapa zita iri kuna Jehovha akataura naye akati, “Ndimi Jehovha anondiona, nokuti akati, ‘Zvinondaona iye anondiona.’ Ndokusaka tsime rakanzi Bheeri Rahai Roi, richiripo pakati peKadheshi neBheredhi.” Saka Hagari akaberekera Abhurama mwanakomana, uye Abhurama akapa zita rokuti Ishumaeri kumwanakomana waakanga abereka. Abhurama akanga ava namakore makumi masere namatanhatu okuberekwa paakaberekerwa mwanakomana naHagari.